hatisati tashereke gasi wairi zvipa mukemo asi tenjida kuti nyika izive kuti tine chirongwa chatiri kutogadzirisa chedecent work program. Izvi chirongwa chiri kuzouya pamusoro pechimwe chirongwa chatagara tii nacho again chedecent work program. Tichapedza kugadzirisa chirongwa ichi mwedzi kuda kana mwedzi iri kutevera. So patichalauncha ipapo ndipo patichazonyatsoita celebration yacho.
Chirongwa ichi chinenge chakamira sei, Honorable Mavhima?
Chirongwa ichi chakanakira kuti chinotarisa mabasa, chichikurudzira kuti mabasa ese ngave mabasa anopa kuremekedzwa kuvashandi munzira dzakasiyana. Anofanira kuve mabasa anopa mugove unoenderana nebasa rinenge richiitwa nemunhu, agovezve mabasa anocherechedza zvinhu zvakaita seutano hwemunhu nekudzivirirwa munjodzi kwemunhu.
Tataurawo nevashandi vehurumende vari kuchemwawo kuti vatonge vabuda mubhuraketi iwe ivashandi vanofanange vachishanda zviri dhisendi. Zvii zvamuri kuitawo sehurumende kuchengetedza vashandi venyu?
Zvinofanira kuti zvizivikanwe nevashandi pamwe chete nenyika yose kuti hurumende iri kuedza nepainogona zvichiimbirana zvakare nehomwe yenyika kuti yakamira sei kuti vashandi vehurumende vawanewo iyo decent work yatiri kutaura nezvayo.